Izvo zvakanaka kuti mukuru wenyika kutaurirana nevemakereke kuti nyika ingavakwa ichiita sei kuenda kumberi. Chazvinenge zvichida ndechekuti pakutaurirana ipapa kuve kutaurirana chaiko kwekuti makereke anenge ane nyaya dzakakosha dzavanoda kupira kuvatungamiri venyika, nyaya dzine chekuita nokuvaka nyika dzisingangotarisi kuti iwo makereke angabhenefita pachii. Zvakakosha kuti makereke ange akatarisa nyaya dzakakura dzekuti vangakontributa sei kune avo vane basa guru rekuti tivake nyika yedu.
Iyo misangano yemhando iyo yaisichimboitika here kumashure kuti tine utongi hwavamugabe?
Kuzvidzana kwemakereke neutongi hwenyika kunobva kure muno muZimbabwe, uyezve panguva dzakasiyana-siyana ukama ihwohwo hunenge hwakasiyanawo. Mukarangarira kupera kwe1979 makereke zvikuru anga ariko akakomberedza kutaurirana kwanga kuri kwekuLancaster House vachibatsira magurupu aya ePatriotic Front nanavamuzorewa kuti vataurirane vakatarisa kuti vagadzirise nyaya dzainetsa kumusha.
Zvino kana tikatarisa nyika ine utongi hwejekerere zvakanaka, basa guru rinenge richifanirwa kutarisirwa kuti riitwe nevemakereke mune zvematongerwo enyika nderipi?
Basa guru rematongerwo enyika rakatariswa namakereke nderokuti kana utongi huchiita zvakanaka makereke ngaakurudzire basa rakanaka riri. Kwozotiwo kana utongi hwaakuenda nenzira yakarurama makereke ngaave nesimba rekusimudza musoro kuti nzira yataakuenda nayo haina kururama. Asiwo pachayo iwo makereke ane basa rokurambadzidzisa nokuti kereke kana zviri izvo kuti ine 80% yepopulation inoatenda mashumiro ainoita kubva chishanu chitanhatu nesvondo, kana zviri izvo kuti 80% yevanhu vanosenda hour at least a week vachiatenda machurch service, which means kuti church ine influence yakakura zviri mupopulation kuendeke zvakanaka. Uku vanhu vachiita basa ravo, uku vatungamiri vachibatsira utungamiri kuti utungamire nenduramo kana nenzira yakanaka.
Mashoko amungapiwo ruzhinji rweZimbabwe ndeapi? Takatarisana nesarudzo dziri kuuya nezviri kuitika munyaya dzematongerwo enyika mazuva ano.
Mashoko amungapa kupedzira ndeyekuti Mwari anofarira kuti utungamiri hubatire vanhu vose kuti budirire chienda kumberi, kuti nyika yose ibatane, uyezve kuti mukati menyika yedu muve norunyararo. Munamato wedu kuti dai Mwari vatibatsira, umwe noumwe wedu akati zvatinoenda kumaelections tirambe tichinamatira kuti tive nemuono wakanaka, tiva nevatungamiri kubva palocal level, tive navatungamiri kubva paparliamentary level, tive nevatungamiri vakanaka kusvika panational level, kuitira kuti nyika yekwedu igova nokubatana kwatinotsvaka, igova norunyararo, igova nekubudirira kwemunhu wese ari mukati munyika yedu.